mumwe musikana ruvimbo moyo anodzedzereka zvishoma achisimudza mugomo yemvura kuti audengezere imwe mvura shoma ichiteuka mushure mekunge achera mvura iyi kubva pane mamwe matsime ari pedyo nenjanji pakati pemisha yeluveve necaudry park Ruimbo, uya nemakore gumi nemasere, anogara mumusha weCaudry Park, uye ndemumwe wevanhu vakawanda vanogara munzvimbo iyi, vanochera mvura kubva mumatsime aya. Vakawanda vevanochera mvura iyi, vanoishandisa kuwacha mbatya, kugeza, uye kusuka zvimbuzi, asi vamwe vanoti vanotoshandisa mvura iyi, kunwa nekubikisa. Ruimbo anoti kunze kwekuzvisa panjodzi yekubatwa nezvirwere, vanasikana nevanhukadzi vakaita saiye, vanochera mvura kumatsime aya, vanozvisa panjodzi yekubatwa chibharo.
Kuno kuti nedambudziko remvura, mvura haiuyi, inouya after 3 weeks, plus futi kwatinochera mvura kure, tinenge takazara kunoku, unotoya zvokutochera mvura kana mahwani. Saka, sometimes kuno kuna vanobata vanhu, kune mabhinya, sezvo muchiona kuti Masango sango, apa mnengu wanonuwa kazi sheti, saka pagadaro tuda titibetserwe.
Ruimbo uyu ari mufomu 4, anotonya yekuchera mvura iyi, ino mviringiza pakuwana nguwa yakakwana yekuverenga.
Nge chida nguwa yekuverenga, but takutosha ya nguwa yekuverenga ni kutati nchida mvura. Plus mabase fute pamba itiki mvura kana pasi na mabase pamba itiki, saka tripa big challenge. Kunyanya wanuinda oshukora, mtunu nungo oshukoro. Utangira mukira mvura osvika pane maline isinotozvifosa kuti otodi kuti omya ndinochitora mvura yekugeza hazvizoita ndo chikoro nemabori
mumwe mudzimai uyo akangoda kuzvidoma nezita rekuti amai Noctula ndemumwe wevanhu vanochera mvura pamatsime aya amai Noctula vanogara mumusha weLveve vanoti vanoziva havo kuti kuita izvi kunogona kuita kuti varware asi vanoti ivo ndemumwe wevanhu vanoshandisa mvura iyi kunwa nekubikisa Vanoti hapana zvimwe zvavangaite nekuti mvura yekanzuru yakacheneswa inobuda mushure menguva yakareba.
Hai mvura iri kutinetsa. Ndinga taura kuti inouya kangai nekuti unoona yatouya chete kuti nhasi iripo. Tikaishaiwa mumba tinochera panapa pamukoti. Tinoishandisa zvese nekumwa nekubika. Hatizivi kuti ticharwara kana kuti hatiasi mborwari. Tiri kuita sezve tisina mvura. Ndizvo zvatiri kuita.
Pane vanhu gumi nevatatu vakafa mumusha weLveve muna Chikunguru nekuda kwechirwere chemanyoka uye kubvira panguva iyi kusvika pari zvino pane vanhu vanopfuura churu nemazana matatu varwara nezvirwere zvemudumbu munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reBulawayo mumwe mugari wechidiki Advance Chuma uyo ane makore gumi nemapfumbamwe anoti kanzuro inombotumira hayo mabhauza emvura kuvagari asi izvi zvinoitwa nenguva iri kure achitiwo sekuziva kwake kanzuro haisi kupatsana nguro inogutsa padambudziko remvura
kanzuro matauro inoita inoti mvura ishoma zvairi kuti mvura ishoma haizi kuzokwanisa kuzopa solution yakazara kuti tikwanise kuwana mvura sezvo isusu tiri vanhu vachema nemvura mvura iyi kuzowanikwa after 2 weeks so kanzuro haisi kukwanisa kunyatsoti supply nemvura chaizvo chaizvo mabhauza anouya apo neapo anogakuuya after a week
mumwe zvemugari uyo akangozvidoma nezita rekuti ambuya kasuka vanoshorawo kanzuro vachiti haizi kuita zvakakwana kugadzirisa dambudziko remvura Ambuya kasuka, avo vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa, vanoti vagara muguta reBulawayo kwemakore akawanda, asi havasati vamboona dambudziko rekushayikwa kwemvura seriripo pari zvino.
Kazera namusoro payakataka takadziko, vanhu vohwa mumbuya vachihwa mudumbu. Zvakadzaya huchapa havagezi zvikudzwa. Vokoti makore ose kubva ndichikurira muno kwakusina mfenje sei vakanga vasingafika sei vakanga vasingaumudumbukani vanhu ivavo tikaenda kureserva tinowana mvura yacherera tokosvika titeka tichimwa tichirarama tidi tichienda asi hawo hondo rino regore rino 2020
Mutauriri wekanzuro yeBulawayo amai Nesi Sampofu vakaudza Studio 7 kuti kanzuro haingave iyo inoshorwa padambudziko rekushayikwa kwemvura. Amai Mpofu vanoti basa rekanzuro nderekuwanisa vagari mvura yakachena vachiti veZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA ndivo varidzi vemadhamu ose munyika kusanganisira ayo anowanisa guta reBulawayo mvura. Pari zvino madhamu matatu pamadhamu matanhatu anowanisa mvura kuguta ndiwo ari kushanda chete sezvo mamwe asisina mvura yakakwana izvo zviri kuita kuti vagari vawane mvura kamwe chete pasvondo pave nengo yakareba kuti Bulawayo rakatarisana nedambudziko rekushaikwa kwemvura uye hurumende ichiti iri kugadzirisa dambudziko iri. Vachitaura pane chimwe chiitiko munguva pfupi yapfuura, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakatsinhira zvimwe chete vachiti hurumende iri kukoshesa kugadzirisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.